vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuchikora kwekodzero dzevanhu kwakatanga pakabuda mutungamiri weMDC Alliance vanelson chamita vachiti vakanga vasiri kutambira zvakabuda musarudzo vachiti ivo ndo vakakunda Studio 7 yana kukwanisa kunzwa diri remauto panyaya iyi asi mutauriri wemauto Kenno Overson Mugwizi pamwe nemutauriri wemapurisa amai Chief Charamba vakaudza vatori venhau nezuro muHarare kuti vanhu vari kuita izvi havana kutumwa nemauto nemapurisa mutungamiriri wenyika vaemarson mnangagwa vakati vatagadza komisheni ichaferefeta kuti ndivanani vari kusvibisa zita rehurumende kuburikidza nekushandisa vanhu vakapfeka nhumbi dzemauto asi vamwe vanoti zviri pachena kuti mauto agara achipindira mezvematongerwo enyika munhoroondo yenyika gore rapera mauto akapindira mezvematongerwo enyika akamanikidza vaiva mutungamiriri wenyika varobert mugabe kusiya basa mauto aya achibva aona kuti munhu wavanoda vaemarson mnangagwa vagwadza pachigaro chemutungamiriri wenyika ndakamirira studio 7 masvingo ndini gandri maramba